Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza zuva rekutepfenyurwa kwenhau nedzangaradzimu kana kuti World Radio Day. Bazi reUnited Nations reUNESCO ndiro rakatara muna 2011 kuti musi wa 13 kukadzi unge uchicherechedzwa zuva iri kuri kuda kukurudzira kuti vanhu pasi rose vadyidzane munyaya dzekushandisa maradio uye kuti vakwanise kunzwa mashoko akakosha kuburikidza nemaradio. United Nations General Assembly yakazotambira kuti zuva iri richerechedzwe gore rega rega muna 2012. Nyanzvi munyaya dzezvekuburitswa kwemashoko dzinotenderana kuti muAfrica vanhu vakawanda vachiri kuwana mashoko kubva kuradio. Radio yakatanga kunzwikwa muAfrica muna 1923 kuJohannesburg, South Africa. MuRhodesia, radio yakatanga kutevenyurwa makore ari pakati pa 1932 kusvika 1933. Asi kunyangwe hazvo radio yave nemakore akawanda kudai yaparurwa, kubva Zimbabwe zvayakawana kuzvitonga kuzere muna 1980, iri kukundikana kupa vanhu vakazvimirira kanawo vanotevenyura matunhu maresonance ekuti vakwanise kutevenyura. Mazuva mashoma apfuura, mushure mekuvimbisa kupa vamwe maresonance kwemakore akawanda, bazi rezvekuburitswa kwemashoko rakaburitsa mashoko ekuti vanenge vachida kupiwa maresonance ekutepfenyura kumatunhu vanofanira kubhadhara mari inosvika zviuru zvisere nemazana mashanu isingadzorerwe kuti vapiwe mapepa. Vanozonziwo vabhadhare mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe pagore uye mari yemasaisai inosvika mazana mashanu ane gumi remadhora. Vamwe vanoti mari iyi yakawandisa zvikuru zvinoburitsa pachena kuti hurumende haisi kuda kuti pauye vamwe vasiri ZBC kuzotepfenyura munyika. Asi munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti hurumende yakazvipira kupa vanhu maresonance.
Chido chizere nokuti mutemo wamuri kutaura wekuti 2001 pakaiswa mutemo wokuti kuve namacommunity radio stations wakaiswa kana hurumende. Hurumende imwe cheteyo. Asi zvakaitika ndezvekuti 2001 ndopakauya kazitera, ndopakauya nhamo dzese dzatakaona zvavachirwisana nehurumende, vari kunze vachirwisana nehurumende. Ipapo panguva iyoyo yekudengenyeka ikoko nekudeka-deka kwese ikoko, hurumende yakambotimirai tione kuti zvinogadzikana. Iye zvinotaura neyo dispensation, zvinhu zvagadzikana sekutaura kwandaita. Chido ndochakazara ende hurumende yavamunangagwa inoita zvayataura kuti inoita. Izvi muchazviona zvichiitika.
Vaitungamira Radio VOP iyo yakavharwa uye yaitepfenyura iine muzinda kuNetherlands vaJohn Masuku vanoti hurumende hairatidzi kuti ine chido chekupa vanhu maresonance.
Nekushayika kwemacommunity radio station vanhu vashayikirwa nekubudirira munharaunda dzavo nokuti nhepfenyuro dziripo idzi dzemumaguta inhepfenyuro dzinongoita zvidimbu nezvidimbu nezvenyaya dzinoitika munharaunda dzakasiyana-siyana. Saka kana taane macommunity vanenge vachitotaura nezvinoitika munharaunda imwe neimwe, kungave kurasika kwembudzi, kungave kudyiwa kwemumunda kana chinechi, ndo zvinodiwa kuzikanwa nevanhu vanenge vari munharaunda.
Mashoko aya anotsinirwawo nevanokokera basa musangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, amai Vivian Marara Zhangazha. Nyaya yekushayisa dzimwe nepfenyuro mukana wekuwana maresonance ndiyo yakapawo kuti hurumende yeAmerica iparure Studio 7 ine muzinda muWashington DC.
Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepfenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Vamwe vakaita se Community Radio Harare vave kumanikidzwa kutepfenyura padande mutande reinternet, izvo zvinonzi naSachigaro wenepfenyuro iyi vaGive Mochipere zvinodhura. Vamwe vari kuda maresonance vanosanganisira Radio Dialogue, Wezhira Community Radio, Wange FM, Radio Chiedza, Buja FM nedzimwe. Hurumende yakambopa hayo vamwe vanhu maresonance, asi vamwe vanoti vanhu vakapuwa maresonance ava vakarirekera kuhurumende. Vakapuwa maresonance aya vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Padande mutande ravo reFacebook veZakras vanoti nasi vanenge vari mugweru vachipemberera zuva reWorld Radio Day. Mhemberero dzegore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuti radio kupamukana kwekusiyana kwepfungwa uye budiriro kana kuti radio diversity and development.